Manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri kurume 6 2018. Makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Utungamiri weMDCT muBulawayo unosungwa zvichitevera mhirizhonga yakaitika nesvondo. Vanhukadzi vogara vachityira upenyu hwavo mudunhu remasvingo zvichitevera mabasa akaipa emabhinya anetsa mudunhu iri. Muchikamu chedu chechipiri, Studio 7 inotarisa zvakadzama makakatanwa ari muMDCT pakati pa Nelson Chamisa namuzvare Tokozani Kupe uye zvazvinoreva kumabasa akaitwa namushakabvo Morgan Changirai. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa muBulawayo nhasi asunga utungamiri weMDCT muguta iri zvichitevera mhirizhonga yakaitika musi wesvondo pamahofisi eMDCT muBulawayo makare. Vasungwa vanosanganisira sachigaro webato mudunhu reBulawayo vaGift Banda pamwe nevamwe vakuru veboka revechidiki vanosanganisira vaMulandu Ncube, vaFelix Maka, vaTinashe Muchemwa navaRaymond Gombedza uye vanonzi vasainiswa magwaro ekuvarovera nemhosva yekukonzera mhirizhonga kana kuti warrant and caution statement. Nengo 14 idzi dzakachengetedzwa paBulawayo Central Police Station uye dziri kutarisirwa kurarapo dzozoendeswa kudare mangwana. Mhirizhonga iyi inonzi yakasiya vanhu 15 vakuvara, vaviri vavo zvakaipisisa. Mumwe wevatevedzeri wemutungamiri webato muzvare Tokozani Kupe avari kuzviti ndivo vakafanobata chigaro chemutungamiri webato vanoti naivo vakarohwawo mukurwisana uku. Bato reMDCT rinoti riri kushoropodza mhirizhonga iyi uye rinonzi rakatoumba chikwata chiri kuongorora nezvemhirizhonga. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata vaMuchemwa avo vanove zvakare munyori anoona nezvesarudzo muboka revechidiki.
Takafonerwa nezero Manheri nemapurisa vakati tiuye 3-4. Tikati tiuye kumapurisa ndobva tauya nhasi na10 o'clock sekutaura kwavava vakaita. Saka tasvikapo vatanga kutora mastatement ezvakaitika, kutora all those process anoitika kana masungwa nemapurisa nothing happens, nokutora mastatement. Ndobva leta vazoti tikanzi kune vamwe venyu vasipo, mungatibatsirawo kuti vauye. Ndobva vatipa list yevamwe 10 vakatikumbira kuti vauye. Ndobva taitoita tatotuma vanhu kuti vavaite vavadaidze kuti vauye. And they all complied vakabva vauya. Saka tapedzisira tava 14 tikatorwa masingabiri mastatement pese 3-14. All of a sudden ava Manheru vakabva vataura kuti apiwa directives vakumusoro yekuti hamuchakwanisi kudzokera kudzimba dzenyu, mava kurara pano pamwe kana zvikaita muzoenda kucourt mangwana.
Saka mhaka yamuri kupomerwa ndeyei?
Tiri kupomerwa mhaka yepublic violence yokukonzeresa mhirizhonga pameeting. Asi zvanga zvichiitika patachitori mukati imomo kune vanhu vakatovuya vakaripota. Vakatoya vakatoripota kupolisi unoku vatatozosungwa navo. Mukadzi anonzi Edith Moyo, the provincial treasurer weBulawayo youth as MDCT Bulawayo youth assembly, akatoripota iye kuti she was assaulted, abva atosungwa ari iye. As I speak right now atori mukati atodzenyiwa. Bebe wacho vakachitouya papolisi vanhu vakatiri kulaw and order, achingopinda in and out but nothing happened to her despite that there are documents that are there.
Saka muri kukamba yemapurisa ipi?
Tiri palaw and order Bulawayo police Central Police.
Saka mune magweta here amuri kushanda nawo?
Tinawo magweta ati kushanda nawo.
Saka imi muri kutambira sei mhaka yamuri kupomerwa iyi? Muri kuibvuma here kana muri kuramba?
At the Buma, we deny the charges because we were never involved in violence during that very day. None of our members that are arrested here was involved in the Nemaka from Sorbe violence against Tamswato.
Saka Zukuru, Ruti Kuku Chengate, Kawetama Purisa, Kwakure, Ruti Mutur Nemaka, Makupomir.
Those are the evil. What happened, if you want to know more about what happened in Swatu, my members, I kind of office, I think I'm meeting and I died. You prove me. So I'm about the elections directly and I died. The Barasan Ganapan meeting and getting up to become when you prove me. The European office is up. But at this, there is some of them. But when Aripanapa, we never involved in any violence ever. But I'm not victimized. I can't believe
that she did blow a province. I'm not victimized.
I think I'm not victimized. But what you can only tell you is that when I was in the war, Varova, and woman answering 25 cities, I admitted to hospital. When I was in the war, report of Mapuriza, and I'm going to very out there. I bet me go baby and I witnessed Nana Alfred, you were very out there. Vaka, in the war, but I'm going to Mapuriza and Garipana, but without an inspection from above, does that release?
Sakamato is Kaku, Maseo, Zerigan, Mushakango, Mira Murgum office.
The room was in yellow and order, Samira, the piece of Maseo, but the decision has been made.
Avanga vari vatinashe muchemwa avanewe zvakare munyori anoona nezvesarudzo muboka revechidiki muMDCT mudunhu reBulawayo vari parunare pakamba yeBulawayo Central Police Station neStudio 7. Studio 7 yakundikana kubata vaBednico Bebe pamwewo nevamwe vavo vari kupomerwawo navo kunzi ndovakakonzeresa kusungwa kwevanhu ava. Vanhukadzi vanoti vava kugara vachityira upenyu hwavo mudunhu remasvingo zvichitevera mabasa akaipwa anonzi ari kuitwa nemabhinya ari kubata vanhukadzi chibharo pamwe vachivaponda. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Madzimai akawanda anoti achina kusungunwa kufamba oga zvikuru nguva yemanheru sezvo mabhinya aya ari kubata vanhukadzi nevanasikana vadiki chibharo, vamwe vachiurayiwa kana kukuvadzwa zvakaipa. Mabhinya aya anonzi anyanya kurura munzvimbo dziri kwachivi, kubhondovhi, kokomere, mogetsa nedhorobha remasvingo. Mumwe wemurwiri wekodzero dzemadzimai muzvara Esther Chimanikire vanoti vari kushushikana zvikuru sezvo mapurisa asiri kuita zvechimbi chimbi mukutsvaka mhondi idzi, asi mapurisa aya achionekwa mazuva ose achidzinga vanotengesa mumigwagwa.
Isu tiri kudzwa kutya kwapese patiri uri kutongocheuka kuti ndiani ari kunditeera mumba kukiya madho. Asi chinotishamisa ndechekuti mapurisa hatisi kuona vachiisa effort yekugadzirira kuti saka zvoitwa sei, vanhu avo vobatwa sei. Chinonetsa ndechekuti tiri kuona vari mastreets vachitandanisa mavhenda zvese nemasoja vari mastreets, asi kodzero dzevanhukadzi dziri kutyorwa, vanhu vachiurayiwa kumaruzevha uko, vamwe mutaundi muno chaimo chaimo vachitorepwa kana aamanheru. Hatisi kuona vachiisa effort yekuti vaone kuti zvogadziriswa sei. Takatarisana ne Women International Day. Tiri kushaya kuti saka isusu vakadzi idzo kodzero dzedu dzinozonatso cherechedzwa papi uye rini nemapurisa nemasoja vanochengetedza mutemo.
Kunze kwekubhinya, matsotsi aya ari kupasa dzimba dzevanhu achiba zvinhu. Vaanodzi vamuguti vanoti pamba pavo pakapazwa nevarume vana nezuro manheru.
Izvi zvakaitika madeko usiku kuma11. Vakauya vakacheka fenze pageti pangu ndokubva vapinda, vava vari varume about 4. Ndokubva vatanga kunoka kwese, saka isi takaramba takanyarira tiri mumba. Ndobva vaenda kukoteji, kukoteji hakuna munhu anogara, ndobva vanovhura-vhura vakangopedzisira vangozobuda vaenda, asi kumena house havana zvavakaita, vakangopedzisira pakungonoka.
Mumwe mugaro wekwachivi, muzvare Faith Mondo anoti, dai mapurisa awanzwa kumaruwa kuitira kuti vasunge vanhu vakadai.
Handitoti ava vanhu vakava ngava mapurisa ngavabate, kana vabatwa nemapurisa vaite zvakataurwa naPresident, vaimbova President Mugabe kuti ngavacastratwe vachekwe, because vanhu ava vari kusiya vazadzazadza vanhu zvirwere, vana vadiki, vanhu vakuru. Seni munhu mukadzi dene zitorwadziwa kana ikatonzwa kuti munhu aibatwa nemabhinya, saka vanhu vavo vanofanira kucastratwa.
Panorwira kodzero dzevanhu vari kukurudzira madzimai kuti vasafambe voga munzvimbo dzakavandika uye vaperekedze vana vavo kuzvikoro kuti vasabatwa nemabhinya aya. Mugari wemumasvingo amai Sungano Zvarebwa anoshe vanotiwo dai mapurisa aita basa ravo nemazvo kuita kuti nyaya iyi igadziriswe.
Isu zviri kutotishungurudza zvikuru nokuti mukatarisa reti iri kuitika nayo nyaya idzi kuti vaonekwa apo vaonekwa apo asi havasi kumbobatwa ende hasiri munhu umwe vanhu vacho vakawanda zviri kutishungurudza samadzimai apa tatarisana futi nenguva yekucherechedza zuva ramadzimai pasi rese International Women's Day saka zvinotishungurudza kuti hapana chiri kuitwa kuprotekta madzimai mukatarisa nyaya idzi dziri kubata madzimai navanasikana hapana murume anombodza victimizwa nemabhinya aya kusara kwamadzimai chete saka samadzimai idambudziko rinotishungurudza uye tinoshuvira kuti dai mapurisa aita nokuchimbidzika kuti abate vanhu ava aite zvakatonyanyisa vave visible vachingoonekwa pese pese bhinya ririnobatwa kana vakada zvavo kuribata asi tinongoona sekuti mapurisa asi kuita zvakazara.
Mukuru wemapurisa anoona nezvekuparwa kwemhosva mumasvingo Assistant Commissioner Crispin Makedenge vanoti vari kuferefeta nyaya idzi asi zvimwe zviri kubuda pamasaisai zviri kuwedzerwa nemanyepo. VaMakedenge vanoti mapurisa anotsvaga mabhinya mashanu anonzi anetsa mudunhu rose asi vagari vanoti mabhinya aya akawanda kupfuura ipapo. Mamwe emabhinya aya ari kutsvagwa nemapurisa anoti tarisai mudzingo wemuraini rekwachasiya kwaishe Masunda kwaChivi pamwe naTokumo Dumbu wekwaishe Charumbira kune mamwa. Zvichakadaro mapurisa anoti akabata rimwe bhinya nemuvhuro Charles Matanga Mubheji wekwamadzivire kwaChivi uyo anonzi akabata madzimai anopfuura gumi chibharo uye vamwe vachiponda. Ndakamirira Studio 7 Masvingo ndini Gandri Maramba.
Madzimai anotaneta nekusaenzaniswa kwemikana pakati pevanhu rume nevanhu kadzi kunyanya munyaya dzematongerwo enyika nekudaro achange achitora matanho akasiyana siyana kuti arwire kuenzaniswa kwemikana iyi. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Madzimai atsidza kuti achange achitsigirana kuti madzimai akawanda akunde musarudzo kuitira kuti asadzikise zviri mubumbiro remitemo yenyika zvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Vachitaura pamusangano wokuparura urongwa hwematanho avachatora mukurwira kuenzaniswa kwemikana wavari kuti 50-50 Advocacy Campaign and Women's Manifesto, mutevedzeri wasachigaro weZimbabwe Women's Parliamentary Caucus amai Paulina Mpari waGwanyanya vati nekuda kwokuti vakadzi ndo vakawanda pavanhu vachanovhota vari kuzokurudzirana kuvhoterana.
Mukatarisa muhondo yenyika yekuti nyaya yemaelections vanhu vazhinji vanenge vachitarisirwa kuti vachanovhota kuisa X kuti vanhu vahwine kungava kuma MP kungava kuna president kungava kuma council vazhinji vacho vanoenda kunovhotera vanhu vava vakadzi. Saka tiri vanhu vakadzi nekuti tiri 52% yenyika vanofanirwa kuwanikawo chigacha chavo kana kuti chikamu chemadzimai chichiwanikawo chichipinda tichiti 50-50 ndolonji yataita yekuti tiri kuti pese patichaita sarudzo ngakuwanikwe kune madzimai 50%.
Amai Mpari wavatiwo vachaomba homwe yekubatsira madzimai achange achitsvaga rutsigiro rwekupinda mune zvematongerwo enyika sezvo vachiti kushaya zvekutsvagisa rutsigiro zviri kudzorera madzimai kumashure.
Tiri kuti isusu semadzimai tichaita hondo imwe chete yokufamba pamwe chete nekubatana kuita rudo uyezvo tichiti kana ari munhukadzi kanzura ari kuti ari kumira ngatimirei naye kuti tione kuti awana here chekufambisa nacho awana here chekukambena nacho nokuti tati pese mukaona panomhanyirwa kuti munhu ari kuda kuenda kupalamendi ari kuda kuenda kuita kansela panodiwa mari tiri kuti ngapave nehomwe inomiririra kuti vanhu vakadaro vakwanise kunge vachipinda tozviziva isu kune madzimai vazhinji havana mari idzodzo tozviziva kuti vana vedu vechidiki vari kudiwo kuuya kuzopinda mupolitics vanenge vasina mari asi kana pane homwe political party ichiti kana yaona mari homwe iyo inobva yagovewa ichinzi yamadzimai chienda yamunoita makadai vevechidiki enda yamunoita makadai hapana nokundika kuenda kunopinda muofisi yaanoda.
Mumwe mudzimai ari mune zvematongerwo enyika amai Priscilla Misairambwe Mushonga vati vachashandisa matanho akasiyana siyana kusanganisira kuenda kumatare pamwe nekutaura nevakuru vemapato ezvematongerwo enyika mukurwisa kuti vakadzi vapiwe mukana yakaenzana nevanhurume sezvakatarwa nebumbiro remutemo wenyika.
Tinogona kuenda kumakotsi kunogadzirisa nyaya
tinogona kukurukura nemapolitical parties kuti tigadzirise nyaya iyi. Tinogona kukumbira makomishina aripo kuti vabate nyaya iyi nokuti parikutyorwa mutemo weconstitution. Nokuti constitution ndiwo mutemo mukurukuru unobata mutemo yese. Saka kana iyi mutemo uyu uri kutyorwa, mubvunzo ndiwo kuti makomishina ari kuona mutemo uyu uchityorwa ari kuitei nezvazvo.
Madzimai aparurawo gwaro rehwaro hwezvavanozokwanisa kuitira vavhoti kuti vasimbise kuwana rutsigiro. Amai Mushonga varumbidza gwaro iri vachiti richabatsira madzimai kuti vazive zvekunotaura pavanenge vachitsvaga rutsigiro.
Maona kuti veWomen's Caucus vakagadzira manifesto inobatsira kuti kana munhu womudzimai uroruda kunopinda munyaya dzematongerwo enyika, wani chipepa chinokudzidzisawo kuti zvii zvaungataure kune mamwe madzimai kuitira kuti uwane madzimai anokuvhotera.
Muzvare Maureen Kademaunga vesangano rehashtag SheVotes2018 vati vafadzwa zvikuru nehwaro hwaparurwa nhasi nekuti zvichabatsira madzimai akawanda kuti awane pekutangira mukutsvaga rutsigiro kunyanya avo vari kukwikwidza kekutanga.
Pari zvino pava neeclear manifesto inonyatsotaura kuti kueducation zvakanakire chii, kuti tikasarudza madzimai zvii zvichanaka ikoko, kuwandudzwa kweupfumi madzimai anouya nepfungwa dzakadii dzinoita kuti kuwandudzwa kweupfumi kuenderere mberi, masocial services nezvimwe zvakawanda zviri mudhocumenti iroro. Saka ndafarira izvozvo zvekuti ike zvino zvava neudzamu, zvava kunyatsotaura zvekuti mudzimai wese achange achiti tifokasa nemaissues akafanana pavanopinda mumaruwa, pavanopinda mumatownships mavanenge vachikampeni, nyaya dzavanenge vachitaura nekufamba nadzo dzinenge dzakafanana dzichienderana nenyaya yedevelopment yenyu.
Madzimai ane huwandu hunosvika pasvikamu makumi mashanu nezviviri kubva muzana. Sangano rinoona nezvesarudzo rinotiwo pavanhu vakanyoresa kuzovhota madzimai ndiwo akawanda, asi nguva zhinji varume ndivo vanokunda musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu, uye na 7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-1386-0, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001202465 0318. Namba idzi zvakare 001202465 0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk, ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mukuru weUnited Nations anoti vanochengetedza runyararo muMyanmar vari kuenderera mberi nekutyora kodzero dzevechitendero chechimuslim verudzi rweRohingya vasara vari mudunhu riri kumaodzanyemba reRakhine. Mutungamiri weAngola vaJoao Lourenço vakapinda mumasimba gore rapera vaive nezvivimbiso zvekushandura zvinhu mune zveupfumi hwenyika pamwe nekuwandudza nyaya dzedzinza reumambo rakanga raumbwa nevaive mutungamiri wenyika vaJose Eduardo dos Santos makore akawanda avakatonga. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti vimbiso iyi yarovera pamatombo zvichitevera zvipomerwa zveuori. Mitongo yemumatare dzimosva inotarisa kuti munhu abuda mumba maani, uye kurwisawo kwemhuri yaive mumasimba yavaDos Santos. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kusawirirana kuri muMDCT pari zvino kunodzosera kumashure zvinangwa zvevaimbo vemutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai avakashayika mwedzi wapera. Mutoro wedu enhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
MDC mune makakatanwa pakati pavanelson chamisa na muzvare tokozani kupe avo vari kutatsurirana nyaya yekurwira hukuru nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri wesangano rewomen in politics support unit kana kuti WIPSU muzvare Sakiles Felani vaudza studio 7 kuti zviri kuitika muMDC pari zvino zvinodzosera shure nyaya dzeutongi hwejekerere hwairwirwa navatsvangirai.
Ngavagadzirise zvinhu zvekumba kwavo ende ngavazvigadzirise vachitevedzera mitemo yezvinhu zvekumba kwavo. Hatidi kuona because zvakangofanana sekuti vakapiwa nguva yekuti vatonge sevanhu vase vatongi venyika. Munenge maakuchinja here mitemo yenyika every other day? Munenge maakuchinja here magariro atinoita every other day? Tinoda kuona vanhu vachitevedzera mitemo iripo uyezve pavanoityora mitemo yacho tichiona kuti no, pavanoityora vanogadzirisa. Vachigadzirisa zvisina zveukakatidzana mukati, zvisina zvemhirizhonga mukati.
Imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika wevaishanda nesangano recrisis in Zimbabwe coalition muzvare Memory Kadau vanoti vatsvangirai vakaedza pose pavanogona napo kubatanidza vanhu mubato ravo kuburikidza nekumba MDC Alliance. Vatichave kudikanwa ndechekuti vanhu vari muMDC vaite chinhu chimwe chete kuti zvairwirwa navatsvangirai zvienderere mberi.
Ini kufunga kwangu zviri kuitika izvinorwadza, zvinoshungurudza nokuti vatsvangira yazviri izvo zvavaimiririra semutungamiriri webato reMDC.
Makateerera kustudio 7 nefenyuro inya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Makadii vateereri vestudio 7, ini ndiri Mike Hove westudio 7. Ndinokukokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8 PM nhasi. Nhasi muchirongwa tiri kuzeya nezvenyaya yekudomo kwavanelson Chamisa kuti vamirire MDC Alliance musarudzo yemutungamiriri wenyika vachikwikwidzana nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Imi vechidiki munoiona sei sarudzo iyi pakati pavachamisa navamunangagwa? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhare mbozha dzenyu paWhatsApp panhamba dzinoti 0102024650318. Munogona zvekare kutibata pa Facebook page redu VOA Shona.
Vanhu vakawanda pamwe nevashandi vanoti zviri nani kubhadhara mari yekuti kana vafa vazoigwa zvine chiremera pane kubhadhara mari yekurapwa kana munhu arwara. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Gwaro reZimbabwe All Media Survey rakaratidza kuti vanhu vakawanda kakapetwa katatu vari kubhadhara mari dzekuti vagozovigwa ivo nemhuri dzavo zvichienzaniswa nevanobhadhara mari pamwedzi kuti vagozorapwa kana varwara. Studio 7 yataura nevagari nemuchinoi pamwe nevashandi avo vatsigira ongororo yakaitwa iyi vachiti funeral policy haidhure sezvinoita medical insurance uye makambani efuneral policy haana kutsotsi sezvinoitwa nemakambani emedical aid. Mumwe mugari wemuchinoi amai Benyuda Soshe vanoti kubhadhara mari yekuzorapwa yakawandisa kudarika yekuvigwa kana munhu afa.
So that's
Amai sose vanoti zviri nani kubhadhara mari yekuti vagovigwa kana vafa sezvo munhu wese achifa asi munhu anokwanisa kugara kwemakore mashanu asina kurwara uye munhu anokwanisa kufa asina kurwara.
But if anything comes, but obviously death is certain. Yes, I know who was. Not that you know what such a fact is, not wrong. One but I'm too much out of whatever number in that thing like that. I don't even know when was the last. I was the last time I was admitted in a hospital 8 years ago when I was given birth. 8 years ago. No question, I'm just going to age. I'm just going to age. 8 years ago.
Izvi zvinotsigirwa navapo maketo vanoti vanhu vakawanda havachina chivimbo munyaya dzezvemamedical aid aya akamboita muchokoto nenyaya yehuori makore mashoma apfuura.
Funeral cover it will be better because kana wakawirwa nedambudziko iwewe unopiwa mari yako kawane once of payment yako, kana wangaone cover ye 1000 unopiwa 1000 yako. Unlike medical aid now, tunobhadhara mapremiums edu every month, but takanorapwa kwacho kuchipatara vanenge vakudai dzimwe mari yavanoti short for yeye. Uhori uri kunyanya steric kwavari. If we go back panhau yana yepismas iyaya anakabve Dube vaingodya mari dzedu isu takaenda kuchipatara totadza futi kurapwa iye vachingobhadhara vachipanana mari dzakawanda dzepei.
Asi vamwe vakaita sava Emmanuel Chambakwe vanoti medical aid yakanaka sezvo munhu achirwara kana kurwarirwa asina kugadzirira. VaChambakwe vanoti kunyange makambani emedical aid achiita zvihori vanobatsirika sezvo vachizobhadhara mari shoma pane munhu anenge asingabhadhari mari pamwedzi.
Medical aid ringi inobatsira kuti hauziye musi waunorwarirwa. Iwo munhu unenge usina chaunenge uinacho, then kana uine medical aid unobatsirikana. Mari dzinozodiwa dzinenge dzaashoma.
Mumwe mushandi wemuchitoro chikuru cheTM vaShelton Tagarika vanoti mamwe makambani emedical aid nefuneral policy vose vanononoka kuita zvavanenge vakavimbisa.
Usvika pokuti yanya tumachi waenda kuenda pei afirwa akuenda pekui akanga zvezvekuti mapepa ako anozoprocesa zvinopedza kunyanga mari yako kukavha that funeral unozouya upiwa mari yacho. Saka pepo zajedeji yajanenge ndichipira nekukondirisa anopaunee mundapirwa nhaka ndii ndipeika ndokavha kakukurwao kuti muzoiti tinozokupa wadzoka zvezvinenge zvisikareti yavo kuti ujoini kuti ndichazosarva futi mari yacho iyoyo wokavha kuzonzi tinozokupa ndokazhinji kacho.
Izvi zvinotsigirwa navatakura zvangazha nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vanoti chinhu chinoshamisa kuti vanhu vakawanda vari kushushikana nenyaya yekufa pane kurarama. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaProsper Chitambara vanoti sezvo vanhu zvikamu makumi mapfumbamwe nezvina kubva muzana vave kungoshanda mabasa ekuzviitira, vanhu vave kupinda muzvirongwa zvisingavatorere mari yakawanda pamwedzi. Mari inobhadharwa kuti munhu avigwe kana afa inotangira pamasenzi makumi mashanu kuti munhu azopiwa madhora mazana mashanu kushandisa pakuvigwa kwake nekambani yeEconet. Ongororo yakaitwa iyi neZimbabwe All Media Survey inoratidzawo kuti makambani enyaradzo neEcosure ndiwo anoshandiswa nevanhu vakawanda munyaya dzekuviga vafi vanenge vachibhadhara mari pamwedzi. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Utungamiri weMDCT mudunhu reBulawayo unosungwa zvichitevera mhirizhonga yakaitika nemusi wesvondo. Vanhukadzi vogara vachityira upenyu hwavo mudunhu reMasvingo zvichitevera mabasa akaipa emabhinya anonzi anetsa mudunhu iri. Manzwa muchikamu chedu chechipiri Studio 7 ichitarisa zvakadzama makakatanwa ari muMDCT pakati pavaNelson Chamisa naMuzvare Tokozani Kupe uye zvazvinoreva kumabasa akaitwa naMushakabvu Morgan Tsvangirai. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Chris Gande.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlaka 6 Mbimbitho 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Into enzakeleyo ifonele ngamapolisi zethu ntambama. Basebe sikubuye bafonele mina uLandi Ncube, Dinashe Mkema, Felix Maka and Raymond Kombe. Ke sifika laphana basebe sithi bona kulabanye benesibadinga. Bathi nika ama-results ekubafonele. Basebesikethi basethesa umlando okwenza udlakela.
Kubotshwa inkokheli yebandla le-MDCT yakobulawayo elithumi lasithupha egoqela umsekeli kameya umnumzana Gift Banda phezu kodaba lodlakela oluqhamuke ngempelasonto edluleyo.
Ilontshi le itho ukuthi omama buyanini singene kupolitics. Abaningi omama bayisaba bathi politics is a dirty game. It is not. Ipolitics yindawo lapha elixoxa khona izinto ezihluphisizwe kube selibona ukuthi linganyezisa njani abantu.
Abalwela amalungelo abesifazane eZimbabwe sebephawule umkhankaso wokukhuthaza abesifazane kunhlangothi zonke zempilo ukuba baphatheke kwezombusazwe ukuncintisa kanye lokuyavota kukhetho. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa zithi seziphilela evalweni ngemva kokuzwa ukuthi umkhuhlane weListeria usubulele abantu abaningi uvela ekudleni okugocela iPoloni, iRussian sausage lezinye inyama. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa akobulawayo lamhlanje abophe inkokheli yebandla le-MDC elithumi lasithupha phezu kodaba lodlakela oluqhamuke ngempelasonto lapho kulimele abanye abasekeli baleli bandla. Ababotshiweyo laba babalisa umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Gift Banda ungumgcinisihlalo njalo wesigaba sakobulawayo kuleli bandla. Kuqhamuke udlakela emahofisini aleli bandla ngesonto lapho kade kusenziwa umhlangano ngenye inkokheli ebalisa umsekeli kamongameli inkosazana Thokozani Khuphe. Isikhulumeli sebandla umnumzana Obed Gudu lomqoqi wenhlelo umnumzana Bednico Bebe. Bonke laba kade besenza lomhlangano ngabaphikisa ukukhethwa kukamnumzana Nelson Chamisa ukuthi abe ngumkhokheli webandla. Kodwa ababotshiweyo laba bayilandula ukuthi yibo abenze loludlakela lapho okwajikijelwa amatshe abulala amafasitela ezimota lenye impahla kwalimala njalo abanye abanengi. Sixoxe lomlando Ncube omunye obotshiweyo esesitokisini seBulawayo Central Police Station lapho okuthiwa bazavalelwa khona okwanamhlanje.
Into eyenzakeleyo ifonelwe ngamapolisi zethu ntambama. Basebe sithi sibuye bafonele mina uLandi Ncube, Dinashe Mkema, Felix Maka and Raymond Kombe. Ke sifika laphana basebe sithi bona kulabanye benesibadinga bathi nika ama-results ekubafonele. Basebe sikethi basethesa umlando okwenza udlakela phakathi komphakathi okulicala esibuyalayo thina sithi asikwenzanga lokho. Okusethusayo ukuthi sithe thina sisizwa lapha atshela ukuthi hayi lilakale indawo besithole umbiko ovela phezulu. Njalo okusihlukuluzayo ukuthi kulabantu esibotshwe nabo abatshaywe ngu-Abednico Bebe lo wethu nezizuri lo-Alfred Ncube balimele balencwadi zabodokotela balamadokhethi bareportile futhi khona ukuthi batshayiwe kodwa ibababotshiweyo uBebe uziyele wazingenela kantanti lapho emapholiseni wazifunyelwa. So kusuka kusikhathazi ukuthi kambe umthetho usungenela yini ukukhetha uhlangothi.
Manje bathi lizahamba nini emthethwandaba?
Kabaka sitheli thina sithi mhlawumbe singahamba khona kusasa. Kodwa uyakwazi bayenelisa ukuthola futhi i-directive from above leyo abayitshoyo singahamba.
Kodwa kabalihlukuluzanga?
Hayi, ukuthi hlukuluza abasenze khona ukuthi bavophe abantu abagulayo abaripotileyo beyekele omamanga belo abakhona. Khonokho kuyasihlukuluza kakhulu.
Manje libangaki khona?
Silitshumi lane.
Like lakhulumisana lamagqwetha yini? Akhona amagqwetha alimelana?
Ye, akhona amagqwetha asincedisayo sibili lapho. Into esihlukuluzayo ukuthi ungakhangela bonke ubukhokheli beprovinsi yakoBulawayo yibo bubothiweyo. Bonke okutho ukuthi kambe ubukhokheli bonke bade besilwa betibidela amatshi.
Akula abavela kwezinye indawo ababothiweyo ezingasokoBulawayo?
Hayi, babobukhokheli bakoBulawayo bonke.
Hello-ke umnumzana Mlandu Ncube, isiphathamandla sebandla le-MDCT njalo engukhansila wedolobho lakoBulawayo ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esesitokisini seBulawayo Central Police Station. Abalwela amalungelo abesifazane sebephawule umkhankaso wokukhuthaza abesifazane kunhlangothi zonke zempilo ukuba baphatheke kwezombusazwe ukuncintisa kanye lokuyavota kukhetho olubizwa ngokuthi yi-50-50 Advocacy Campaign and Women's Manifesto. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Abesifazane bakhuthazwe njalo ukuba base uhulumende idale lephalamende kanye labamabandla ezombusazwe lezinye inhlangothi zemphakathini emthethwandaba ukuzethesa umlando wokwehluleka ukulandela iziqondiso ezikusisekelo sombuso ezijonge ukuthuthukisa abesifazane elizweni. Bewuhaya ingoma eziphezu kokuphatheka kwabesifazane kwezombusazwe lezinye inhlangothi zonke zomphakathi emhlanganweni owenzelwe ehoteleni ye-Harare International Conference Center, HICC, okwethulwa lumkhankaso kuyinyanga yokunanza imisebenzi yentuthuko yabesifazane ekaMbimbitho. Obe ngumhlonitshwa kiwo umlawuli wedale lephalamende, umnumzana Jacob Francis Mdenda, uthi uqakathekile ukuba abesifazane baphakame balwele amalungelo abo agoqela ukuphatheka kwezombusazwe.
Lapha ngitsho ukuthi omama kumele baphakame babe sentendeni yombuso ekukhokheleni ephakament, ekukhokheleni kumahlandlo wonke aqondane yokubuswa kwelizwe. Yikho esikutshoyo lapha. Yikho-ke sicela ukuthi omama basebenze labobaba ukuze bathuthukise impilo yabo ekukhokhele njengokumama.
Umphathintambo obona ngezabesifazane labasakhulayo unkosikazi Sithembiso Nyoni uchasisa ukuba kungani uqakathekile umkhosi walamhla lapho okuphawulwe umkhankaso wokukhuthaza abesifazane ukuphatheka labo kwezombusazwe.
Ilontshi le itho ukuthi omama buyanini singene kupolitics. Abaningi omama bayisaba bathi politics is a dirty game. It is not. It politics yindawo lapha elixoxa khona izinto ezihlupha isizwe. Libe selibona ukuthi lingancedisa njani abantu. So ilontshi le iqakathekile, ibiza omama bonke ukuthi babuye bazejoyina i-decision making.
Umsekeli kamabhalane wedale lephalamende unkosazana Helen Dingane ulandisa ngokufuqe abohlangothilo abesifazane edale lephalamende ukuthi basungule lomkhankaso.
Omama ikakhulu i-Women's Parliamentary Caucus bakubona sokudingakala ukuthi njengoba sesizabuya kuma-elections this year bebona ukuthi abasoze benelise ukufika ku-50-50 representation ukuthi balingane labesilisa. Basebebona kungcono ukuthi beqalise ukuthi bekampeyinele ukuthi kube le 50-50. Yikho babhala i-manifesto le ukuthi omama bayisebenzise to advocate ukuthi omama balingane labobaba kuma-elections abuyayo konke awe-parliament lawe-local government.
Omela abakhubazekileyo edale lephalamende usenator Anashiri uthi lumkhankaso kakumelanga uchie ngaphandle abesifazane lamantombazane akhubazekileyo.
Lapha sithi abakhubazekileyo bomama labo ngabafazi labo labo mama labo kabanikwe isikhundla ku 50-50. Abakhubazekileyo lapha eZimbabwe yi 15% yabantu bonke beZimbabwe. So sina sithi ku 50% leyo kakube reserved, 15% kaibe reserved for aba mama abakhubazekileyo ukuthi sonke sihambe ndawonye, sonke siphumelele njengelizwe leZimbabwe. So bomama abakhubazekileyo labo sifuna ukuthi babe phakathi kwe 50-50.
Abesifazane laba abakunhlangothi ezehlukeneyo zempilo bathembise ukusebenzelana ukuthuthukisa imikhankaso enje esithe yaphawulwa egoqela owe Women's Manifesto, Women's Election, The Pledge, kanye lowe 50-50 Advocacy Campaign. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Izizalane zeZimbabwe esihlala kweSouth Africa zithi sezidlela evalweni ngemva kokuqhamuka komkhuhlane weListeria osubulele abantu abafika amakhulu phose amabili uvela ekudleni kwenyama ethengwa vele isilungele ukudliwa efana lePoloni lamaRussian sausage. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kweSouth Africa.
Iningi labakhulumela Studio 7 bathi besabele ukuthi umkhuhlane weListeria kungenzeka sebelawo loba bazawuthola njengoba ukudla okutholakala kikho igciwane elibangela lomkhuhlane yikho abakudla phose nsuku zonke. Enkulumeni naye ethule kwabezindaba izolo umphathintambo ogatsha lwezempilakahle umnumzana Aaron Mutswaledi uthi inhlolisiso isenziwe ikhombisa ukuthi umkhuhlane weListeriosis uvela ekudleni okubalisa iPoloni, iRussian sausages, Vienna's, lezi nyama ezithengwa vele sezilungele ukudliwa kwatholakala njalo emagumeni amankampani athile enza lokhu kudla.
We advise members of the public to avoid all processed meat products.
Kuthaza umphakathi ukuthi ungadli inhlobo yalezi inyama ezithengwa vele sezilungele ukudliwa. Kufanele bame ukudla lezo nyama.
Lokhu sekulethe ukwesaba kakhulu kuzalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Unkosazana Mesimbundla uthi besabele kakhulu abantu babo.
Ingethuse kakhulu lami nginje ngoba abantwana bethu uma besikolweni sibalungiselela lokho kudla, amapaloni abo maviana ochizi okuyizinto kakhulu ezidlula ukwenziwa ukuthi azikulungele ukudliwa. Okuyikuthi impilo zabantwana zisengozini kakhulu.
Esinye isizalo seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi sebesesaba ukudla loba yiphi inyama.
Sesesaba ukuthi sithenga ukudla ngoba asikhona ukuzilimela sifuye isiphile emashopu. So lento mpela ingathi letha ukwesaba okukhulu. Mina njengam sengizesaba zeli. Njalo ngixwayisa abantu lani, qaphelani bantu, umkhuhlane ungene sizophela ngokudla okhiqizelelwe emashopu. So themba bantu ngoba sithembekelwe amashopu kanti wasibulalayo futhi.
Kusenjalo iZimbabwe sethule umgoqo ovimbela ukuthengwa kwenhlobo yalezi nyama kwele South Africa ngenjongo yokunqabela ukungena kwalo mkhuhlane elizweni. Kodwa ke sizalo seZimbabwe kwele South Africa umnumzana Sifiso Khulumani ukuthaza uhulumende ukuthi enze okuphezuka lokho.
Health department sicela ukuthi igqugquzele ngokusemandleni ukusiza umphakathi ukuze bephephe kule inkinga emalokishini, ema-township, ema-suburb abantu yazi ngokusheshsha ngoba impilo is very important. We live life once. Please siyacela uhulumende.
Okwamanje uhulumende kwele South Africa uselaye ukuthi imihlobo yonke yalezi nyama ibuyiselwe ezitolo nazo zibuyisele lapho enzwe khona ukuze ichiswe ilahlwe. Igcwane libangela lomkhuhlane litholakala kakhulu kwezemvelo ezibalisa umhlabathi, amanzi, isihlahla, inyama, lokunye esikuthola ezinyamazaneni, ezithelweni kanye lempideni. Okwamanje kwele South Africa usubulele abantu abaphose bafike amakhulu amabili, 180, wahlasela abaphose bafike inkulungwane eyodwa. Mele Studio 7, Johannesburg kwele South Africa, New Benedictine Nhlapo.
Kusigaba sesibili senhlelo lapho esikhangela ukwenzakala kubandla le-MDCT lamhlanje. Abanye abantu babona ngani imfakamnumzana Morgan Tsvangirai yadalela ibandla alikhokhelayo alikhokhele okweminyaka edlula elithumi lasikhombisa ubunzima besithi ibandla le-MDCT lahle langcwatshwa laye ngoba wehluleka ukulimanyanisa ngomnyaka ka-2005 ngesikhathi sokuhlubuka kukamnumzana Welshman Ncube labanye ayisungule labo ibandla le-MDC. Okuninga sikuzweni ku-Anastasia Ndlovu esiphalo ludaba ekobulawayo.
EleZimbabwe liphakathi kokulungiselela ukhetho njalo abantu lokhe besabhalisela ukuvota loba nje sekuqhamuke ubudlwangudlwangu ebandleni le-MDCT osekuthiye iningi labantu lisola kakubi lezi zehlakalo zodlakela njalo abanye basola yena umuyi uMorgan Tsvangirai obekhokhela leli bandla bethi ukungalandeli isisekelo sombuso kungabe kuyikho okudale ingxabano esele imemetheka esedlule. Langesikhathi esaphila uMongameli Tsvangirai bekusiba lobudlwangudlwangu ebandleni kuze kutshaywe omnumzana Welshman Ncube, onkosikazi Priscilla Miserambu iMushonga, onkosikazi Trudy Stevenson labanye, kodwa khathesi busuke badlodlomala sebubhekiswe kumsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Okhankasela ukuba lilunga ledalele parlamente ebulawayo South, umnumzana Josephine Mzacangulube ulandisa imbali yobudlwangudlwangu ku-MDCT.
Ube ngasomkhokheli oqotho ngoba yena vele ngokwakhe kazange alandele isisekelo sombuso webandla labo. Njalo uTsvangirai umuntu athengontando kayiphikiswa ngakhaya isikhathi kuphuma owelsman kuphuma nabo Gibson bebanga ingaqedakaliyo ube ngafuna ukuphikiswa khonokho okwenzakalayo kokuyenzela ukuthi yena kade yikho khona sokuphuma sobala ukuthi akade kwenza khonokho owaya ama-radical bantu bechabantu yinto esiphuma ngobukhokheli bakuthi bekungasobukhokheli ade kulobuqotho phakathi.
Umkhokheli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi uma ekhangela imbali ye-MDCT umuyi uTsvangirai ubengahlukananga lowayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe.
Kuyadanisa ukuzwa abantu beZimbabwe beqamba amanga ikakhulu labo abakubandla likaMorgan Tsvangirai elalikhokhelwa nguMorgan Tsvangirai besithi yena uTsvangirai ube ngumuntu othanda ukuthula lokubambanisa abantu. Kusukisela kwasekuqaleni uMorgan Tsvangirai kazange abe ngumuntu obambanisa abantu. Simbone sehlukanisa abantu kusukisela ngo-2005 kulandela izehlakalo zonke ezigoqele ukufika lapho kwathiwa khona uWelshman Ncube Ncube ngo-2005 eHarare kuzotshawa uMakhuphe kobulawayo. Kuzofika lakathesi langemva kokuthi eselanda ukufa lapho esabona efaka abo-vice president ababili abagoqela uMzori loChamisa.
Evumelana labanye, unkosazana Abigail Mupambi olwela amalungelo oluntu uthi abe-MDCT kumele bazibuthe ngoba ubudlova ababenzayo bulakho ukuphazamisa ukhetho esibhekane lalo.
The late MDCT leader uBaba Morgan Tsvangirai contributed kakhulu kusituation yonale esibonayo ku-MDCT by adding ama-vice president amabili. But osokuqakatheke kakhulu khathesi kunje yikuthi imuli ye-MDCT babheke phambili babona ukuthi i-MDCT as a major player in the alliance bona ngokwabo bayalida nge-example yokubambana. Umama uThokozani Khuphe lobaba uChamisa kathesi as things stand yibo okumele bathathe i-equal responsibility of uniting the party.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi okwenzakala ku-MDCT yimpumela yobukhokheli bukaMuyi obulakho ukuphazamisa hashi umanyano we-MDC Alliance kuphela kodwa izwe lonke jikelele.
Okwenzakala ebandleni leli kusobala ukubana ubabuthangirayi wehlulekile ukutshengisa ubukhokheli bakhe isikhathi sonke engumongameli webandla leli kuze kwefike esikhathini esithiya. Wehlulekile ukubuthanisa abantu abamlandelayo ebafake ndawonye, njalo lokhu kuzaphazamisa amaselelo ekhetho hhayi ku-Alliance kuphela kodwa ilizwe lonke leli, ngoba ubudlwangudlwangu loba sebebutshengisa kuza-affecta abantu bonke eZimbabwe jikelele, njengoba sesiqalisile ukubona abantu belimazana nani nani.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Thamani Ncube uthi uhlupho olukhona yikuthi e-Afrika sakhela amabandla emuntwini, nanko ibandla le-MDCT kungathi langcwatshwa lo wayengumkhokheli walo.
Uhlupho esilalo kwezombusazwe we-Afrika kumbe oweZimbabwe yonke jikelele esesilubona seluvela kathesi kwi-MDC yikuthi khona sakha amabandla phezu kwabantu, abantu labo nxa bengasefa amabandla lawo ebeseswele ukuthi khona aqhubeka njani.
Ubudlwangudlwangu obuku-MDCT sebuchiye umhlaba ubambe owangaphansi, lamanye amalunga aleli bandla ayanyekile okwamagama ngoba iningi belikhanyelele ukuba lizavusa ilizwe abantu baphume ebuzimeni bombuso weZANU-PF. Umlawuli wedale lePhalamende leZimbabwe uHonorable Jacob Mudenda lamhlanje emhlanganweni labesifazana abasuka kunhlanganiso ezehlukeneyo lamanye amalunga edale lePhalamende uthe ngabe kuyenzeka bekuza kuba kuhle ukuthi uMuyi uTsvangirai avuke abone okwenzakalayo, kodwa isisekelo sombuso yiso esingamela ngoba ngeke asavuka. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Leso bekuyisigaba sesibili senhlelo ezinhlanu lapho esikhangela ingxabangxoza esiyehlele ibandla eliphikisayo ele-MDCT ngemva kokubhubha kaMuyi umnumzana Morgan Tsvangirai okhokhele leli bandla okweminyaka phose elithumi lathoba minwembili. Lingakhuthwa isigaba sesithathu salolu hlelo kusasa lapho esikhangela ukuthi kuyini okungafundwa inkokheli ye-MDCT ngobukhokheli obulohlonzi bukaMuyi uDokotela Joshua Mqhabuko Nkomo owamanyanisa uZulu wonke weZimbabwe ngesikhathi sakhe.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Mina ngumike hobe umsakazi weStudio 7 ngithe ngithathe leli thuba ukulinxusa lonke ukuthi lingene kuhlelo lobasakhulayo olwethe connection ngo-8 ntambama lamhlanje. Kuhlelo sixoxa ngokuthuthuka kwabatsha, sibona ukukhethwa kukamnumzana Nelson Chamisa ukuthi akhokhele ibandla le-MDCT njalo abe nguye ozamela umanyano we-MDC Alliance kukhetho lwalonyaka encintisana lo mongameli Emmerson Mnangagwa. Lokhu sekulethe idlabuzane abasakhulayo beZimbabwe ukuze bafise ukuba sezikhundleni zaphezulu kunhlangothi zonke zempilo, ngaba kwezombusazwe, kwezamabhizimusi lezinye. Uyakujabulela na ukubona osakhulayo esiba lesikhundla esiqakathekile kanjalo? Kuyakunika idlabuzane na lokuba lesifiso sokuthuthuka lawe? Nanti thuba, ngena kuhlelo usitshele. Thumeza inombolo zakho zocingo kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012465 0318. Ungasixhuma njalo ekhasini lethu ele-VOA Ndebele enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana eyebolenjini kuFacebook.
Ake sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weleMelika.
Amalwecatha awe-ISIS kwele Syria lakwele Iraq asehlulwe ngamabutho akwele Iraq Syrian Democratic Forces lomanyano we-Global Coalition to Defeat ISIS. Izigodlo zamalwecatha la sezibhidlikile kuthi-ke njalo lohlelo lwabo lokuthatha ngodlame umhlabathi wamazwe atshiyeneyo soluvinjwe ngamabutho. Kodwa-ke lokhu akutsho ukuthi amalwecatha la asephelelwe ngumphako. Lokhu ezimisele ukukhahlameza abantu emhlabeni wonke jikelele. Obona ngezokulisana lamalwecatsha u-ambassador Nathan Sales wakwele Melika usanda kutshela umhlangano ohlolisisa ukulwisana lamalwecatsha we-ISIS ukuthi amalwecatsha laye asedinga ezinye indlela zokulwa njengoba ebhuqwe ngamabutho kwezokulwisana ngezikhali ezijeneyo. Uthi ukulwisana le-ISIS akupheli ngoba sokungena kwelinye ihlandla njengoba amalwecatsha la asebuyela emazweni ajiyeneyo efuthelene njalo edlelana nezizalwane zamanye amazwe lapho ahlasela khona engekho enkundleni zokulwisana ngemibhobho. Uthi kulabantu abaningi abafisa ukulwa labohulumende babo besemakhaya abo bengazange baye kwele Iraq, Syria lamanye amazwe aziwa ngokuthi athandwa ngamalwecatsha. Uthi lokhu kutsho ukuthi sokumele balwisane lamalwecatsha emphakathini, kuvezelwane imibiko ngasese, kukhulunyiswane ebulenjini be-intanethi njalo kwenziwa okunye okuningi okokulwisana lamalwecatsha la. Wonke lokhu kungenziwa kusetshenziswa iziqondiso zomthetho owethulwa yinhlanganiso yamazwe wonke omhlaba jikelele obizwa ngokuthi United Nations Security Council Resolution 2396. Kunengi okwenziwa ngaphansi kweziqondiso lezi okugoqela ukuba logwalo olujulileyo olulamagama amalwecatsha, ukuvalela entilongweni amalwecatsha lokuvimba imali okumele isetshenziswe ngamalwecatsha.
Lolo ke bekuludaba luveza umbono kahulumende wele Melika. Ukuvinjwa kokuthengwa kwenyama ephekiweyo efana lamasochisi lepoloni okuvela eSouth Africa kungaphazamisa na umnotho welizwe leZimbabwe. ELeSouth Africa kunye leZimbabwe aphansi kwezivumelwano zokuthengiselana kumanyano weSADC aweSADC Free Trade Area. Ukumiswa kokuthenga inyama lokhu sekuthiye osomabhizimusi abaningi abathengisa inyama leyi sebethenga elizweni leZimbabwe lapho ebikwa ilentengo ephezulu kakhulu kulaleyo eSouth Africa. Umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe eziphila ngokuthenga emazweni zithengisa elizweni e-International Cross Borders Association, umnumzana Dennis Juru, uthi ayisatholakali linyama ezitolo zeSouth Africa kulandela isinqumo sikahulumende.
Sijerile amalunga ethu thina ukuthi bengathengi izinto lezi efana nabo sausages ama rations lokunye okulistile ezingavunyile ezicabangelwayo ukuthi zingayenza ukuthi umkhuhlane lo ubambe abantu. So iqiniso umkhuhlane lo ukhona plus abantu bayafa abantu bachiya plus isupply yakhona vele ayisekho vele asizindasatholakala kumashu.
ELeZimbabwe libe ngelinye lamazwe angumakhelwane beSouth Africa agoqela iMalawi leMozambique asemise ukuthengwa kwenyama yakwele South Africa kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-Listeria. Ingcwethe ecubungula ezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi mpela umnotho weZimbabwe uzaphazamiseka kancane kulandela ukumiswa kokuthengwa kwenyama.
Ya umnotho vele nxa uqonda lempahla ezithengiswa ngaphandle ezithengiswa ngaphandle kwelizwe lezimpahla ezingena ngaphandle kwelizwe vele kuyaphambanisa ngoba abantu ama-business persons bana baye bevele beqondane lokwenza imali lama-commodities akhona. So ngibona ngathi ye kuqakathekile ukuthi uma kungaba lo mkhuhlane kubhanwe kodwa ye kuyaphambanisa.
Umkhuhlane we-Listeria lo waqala nyakenye kwesinye isikolo seSoweto kodwa kwathatha inyanga ezimbalwa ukuthi kwazakale imbangela yawo lokuthi uqhamuke ngapi. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebezilazo. Kumotshwe inkokheli yebandla le-MDCT koBulawayo elithumi lasithupha ebalisa umsekeli kameya umnumzana Gift Banda phezu kodaba lodlakela oluqhamuke ngempelasonto edluleyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi lalelani ke iStudio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.